A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, December 23rd, 2016. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Live Talk, we want to talk about your Christmas and New Year holidays.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-6065, 13860 and 15460 kilohertz shortwave from Monday to Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voaindebele.com and www.voashona.com.
Once again, thanks for joining us, and you are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about your Christmas and, of course, New Year holidays.
Christmas here is a legacy left by Europeans, but it is one Zimbabweans have embraced wholeheartedly, whether as a religious celebration or simply as a festive holiday.
But of course, for most Zimbabweans this year, the economic collapse of what once was a regional basket and food exporter has left millions dependent on international handouts. Christmas for many is looking bleak since there is no cash, and many workers, Gibbs, have also actually not been paid.
So if people want to reach us right now, let's give them our number. Here is the number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077. And please note that we are live streaming right now on our Facebook pages, so you can actually post a message there so that we can read your message right now. So meanwhile, Merry Christmas.
Onguka hamawadiwa nasi, tadauti munge mchiti fonera, muchikwazisa hamba neshamwari, muchitudza kuti pa Christmas apa muri kuenda kupi, mune muri kubasa here, chero kwa muri, mungawe muri ku South Africa, ku Afghanistan, ku DRC, Botswana, Mozambique, kwese iko kwa makasununguka kuti munge mchiti fonera, tinenge tichinzwa mimanzi, chikwazisa hamba neshamwari.
Ye, lingali chona njala pelikona kuna ngapoke imakaya, tina ngapa siya pila sivini. So lamta njake stoka nge kismusi, mfunu kalela ngiti kismusi kona ngapa la pelikona. So kumele ni tumezele ila kupela. So ngoba ni kalele. Andi kismusi veli hamba njalo. Sipinde futi le new year, sipinde siti libe le new year enche kakulu ku 2017. Singa zutuza lile telani, kuta silifisela kwa nkokuhle. So ke okwa manje, esikela likuwenze kuti listumezele imlaezele yenu, kumbe lisifonele kuna manje ku 001-202-619-2077. Likangele futhi lokuthi senza lokuthiwa live streaming kuma Facebook etu VOA Studio 7, VOA Shona le VOA Ndebele. Ye, lisilandele khonapho ke faka umlayezelo wakho sixoxene asichoveke mfowethu.
Of course, meanwhile, let's have some music, Gibbs.
Yes, sizacela ke music nxa kulo music is cha ke mfowethu sponti kuthwala.
Zimbabwe,
Yeah, Africa bambanani sibili ngukuksman lapho yayishaya sibili ukuthi Africa come together, you know.
So very okay, important, yeah, very important message. Of unity.
Yeah, it's kakhulu this time it's careful. Like smooth. Yes, labo sebesithubenzeleke umlayizelo oqala ngutalents moyo uthi ngibulisa amajida ami asegoli uThemba lo Nathaniel. Ingoma ngicela uthikete. Uzomthinga uthikete boy. So uthikete that job 14 minutes.
Thembo.
Something was born. Uzobuya ke umthulisi Dube yebo umthembo uThemba lapho khona khona ngapho. Uthi ngiqala ngani basakazi ngiyalibingelela. So ubingelela thina. So bese sithi ke bese ngisiya ke ekhaya eMatopo. Ngibingelela izihlobo zami zonke labazali bami esigabeni sasemajayimbe. Yimi umthulisi Dayisaka Dube. Ingoma ngicela indolwane sounds. So uyayithanda indolwane sibili. Sizobuya njalo lo Ishmael Moyo uthi ngibonga kini lonke ke basakazi. Ngibona ngazani liyenza kuhle khona ngapho ku Studio 7. It's actually praising us saying we're doing a good job. So yeah, kunjalo ke ama messages wona love for it.
Onguka hamadi wa makasi nunguka kuti iko zvino ndomukana wenyu munge muchitifonera muchikwazisa hamaresha mwari nekutudza kuti munenge muri kupi pazoro rekisimusi. Namba dzedu semazuva ose 001-202-619-2077. Tifonerei namba dzedu zvakare
001-202-619-2077. Gibbs. Yeah, this phone is going to manage. This is going to be a phone. 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 Producer wethu something adinga uzamthola khona manje. Yeah, so ke kulenye futhi message lapha evela kubaba kuthiwa uJohn. UJohn uthi ngisegwanda ngiyalibingelela lonke kuna ngapho. Yeah, siyabonga ke mnumzana John kuna ngapho weGwanda. Ngazuthi ngabonga ngone Gwanda kona ngapho kumsemachecheni kumbe pass kona le Gwanda reserve kumbe manama kumbe ngapi ikafuse kumbe you know indawo zinyanga kona ngapho ke Gwanda siyakubingelela lawe kona ngapho. Yeah, siyabonga sulubani kona
ngapho singethi nemuthereri our very first caller ndiva Matanga makadi va Matanga nhari yava Matanga inenge yabva yati netsei asi vatereri nhare dzinombonetsa pano neapo asi musara sembereko nekufirwa rambai muchiedza kunge muchitifonera kuti munge muchitaura nesu nekwasawo hama neshamwari Gibbs.
Yebo kambeke lingakhohlwa sibili kuti sonke kona pa lamhlanje sikhuluma ngechristmas phela blessing ichristmas kudala wawuthengelwa ibrugwe nje elikhakhe elimfitshane kumbe le yembe yangkhona kodwa ayine sibili umqolo uthi cha cha uyabona. So kadesa ngazi ukuthi
kuzora vaseline which
pay. Yeah, ivaseline nje papa. Then ekuseni kwangkhona khona apho. Xa kuna TT. Shay inkomo into ezingu 5. Is a D. Tiya ngkhona jile uyabona. So ngazi ukuthi lokho kuseziwe kuba kuseziwe. Asazibona apho boy.
Oh, we need well. Let's have some more music Gibbs.
Pavano chagwa kumba, isusu hadirare patieni. Pavano famba neputi, isusu dino famba na Yesu. Taka ngodaro, taka zwaro, taka ngodaro. Atiregeri, kuita muwegeri. Taka ngodaro, taka zwaro, taka ngodaro. Atiregeri, kuita muwegeri. Vegeto rango. Tinongo mira mira, tichito daesira. Tagango daro, taka swaro, tagango daro. Atirege, kuita muweke. Tagango daro, taka swaro, tagango daro. Atirege, kuita muweke. Tino ziro vanguma, kunyangwe tirisa papeni. Pavano rara na six, Isuzu tino rara na chen. Pavano chagwa kumba, Isuzu.
susu adirare pajeni pavano famba nekuti isusu tinofamba na Jesu takangodaro takazvarwa takangodaro hatirege kuita munhu wegetu takangodaro
kambo ako Gibbs kubva kuna Killer T kanonzi takangodaro kubva pana vemugeto aya.
Yeah.
You know that they will never change.
Kamba mestungiza kumbe mbare lapano yabona.
Yes. Yeah. Kokova.
Mhm. Kemagwegwe yabona nazakulele magwegwe uti ngesika se Christmas yawaza senza present.
Yeah.
Wakipi radio yangini ufake emnyango.
Yeah.
Kwesi vuli kumba kumba lapano.
Yeah.
Umunye bevumilela ke ngalobuyeni nge tishaye ingoma zelo he. The compete. Wonga umnandi phela kutani. You never used to do that.
Oh, we used to.
Yeah.
Says Rutorona Gibbs up a tenner kuti munhu wese anoburitsa radio yake panze.
Yeah.
Muchirova ndomazuva airova vana dindindi full time. Vana skuza.
Yeah, also one skuza waloli.
Yeah, vana maji. Yeah, uburitsa speaker yako panze apa motanga kurova ngoma sengoma.
Yeah. Kuti tende futi lezi kangele phezulu.
Ayo tende futi yanga ere vanhu vane mari ka. Ayi karwa sandak.
Yabi bobokile pambili ngayo.
Kana kuti kune ngo ile tsoka lokuzina futhi.
Tata kabeva yabi njalo.
Onguva tereri makasununguka kuti munge muchifona kuti tinge tichitaura nezve Kisimus hongo namba dziri kuti netsei asi musaore moyo dzaya kuti fonera pa 001 202 619 2077 tinodzokorora zvakare 202 619 2077 ndo namba dzekufona mungava pa Bite Bridge Porta Post apo muchienda kumba Injiva.
Yeah, Injiva. Aha. Yeah. Injiva. Zikola ngale pela zise Bite Bridge kade.
Yeah.
Ziyapha beka uzobumara mara sembuyile yabona. So nqa kubo Injiva so kumele ukuthi intshwe la yini.
Yeah.
Aso zipho kuwedele Injiva. Iyakona uyabona.
Yeah.
So bahlonitshwe Injiva. Ingase zibuyele ziningi. Nazi igarage problem.
Yeah.
Ziyaphelela imali yabona. Nqa ziphelela imali ezinye. Uzothwa inyokibela ngomso. Kodwa uzayibona 3 weeks lokho. Ye, diga katimali pele. Ikona hapo ke Injiva badoda. Diga katimali. Kumbule ukuthi yavuyela futhi yegoli yeshaya ipiki nefojolo kunjalo ba.
Yeah, hoku.
Yeah.
Kana badzokera kwete kuti muzokocha. Uzokocha bari yesoka kana kuti
unda bari kuti
kirai basi. Wauna.
Wala kuti bara yavuyela.
Wala kudzokera wa kuti achira bari yebasi. Hoku hapa wadiwa nasi tuda kuti tiketi chitandara nemi tichiridza mumanzi. Nari dziri kuti netsei netsei asi musaore moyo vatereri rambai zvenyu muchiedza pane vamwe vaiedza tina vamugarate makadi vamugarate
makadiwa
aiwa tiripo muri kupi
makadiwa
muri kupi muri kupi
ndiri kuma ombera wesi kwachihota
ho pachihota apa apa marondi rakando pa marine pangwa
kukurira
handiti saka tiudzei tinzwe kuti zvakamira sei pa zoro re Christmas
wajiwa zvikurusa nekuti hatisatambotamba Christmas yakaita panga cheyoyi kubva kukura kwangu kwese kwandakaita damunhu apa zero handina kugozoona zvakafanana nezvegore rino mari yacho chaiye kuti tibate tiri kutadza kuibata mashopsi zvinhu zviriko ikuti tiwane mari yekuenda kunotenga zvinhu kumashopsi hatina chaiwa kuti toita sei neupenyu hwakaita panga cheyoyi.
Saka chiri kuita kuti mari ishaika pakuti manga musati mabhadharwa here kana kuti mari haiko kumabhengi.
Mari yatoka kana ukaenda kunotora mari yachairi kukwana kuti utende.
Saka zvataa chimbotaura na Gibbs zviya zvekuti radio dzinomboburitswa panze vanhu vachikwenya pasa apa zvinenge zvisina kumira mushi.
Mene kuti zvichaitika here asi nokuti zvizvi tinotizia kuti kuma shopping centers edu bva 4 days kana kuti week before Christmas azara vanhu but iye zvinezvi ukaenda panenge pasiri pashopping center hakuna zviri kuratidza kuti vanhu havana chavainacho.
Saka mune mhuri yakakura zvakadi.
Mhuri yezvine zvandichina mhuri yangu yese yati kurei vari vakuzvonera zvavo. Nyongori inini nadzimai vangu.
Oh, saka hapana vakamboyawo kumusha here kuhoridha?
Zvokuti kukutwane chokudya hatina.
Saka pavana venyu hapana kauya here kuholiday?
Vana nezvine zvekuti vana vanyatsoti kuholiday kanenge kari kashoma nekuti ivo vari kutotambura kuti vawane mari.
Saka chanetsa inyaya yeupfumi isina kumira zvakanaka.
Hauna kumira zvakanaka, handitiziva kuti zvinogadziriswe sei ende tione kuti vanhu vacho vanenge vachifambisa sei. So kana vachitaura pamaredhi vanenge vachitaura kuti zvinhu zvakamira zvakanaka. Tiri kutikonzeresa kuti zvidai sanctions, but isisi kunyatsoziva kuti matargeted ndo ariko kuvanhu vakatagetwa ivavo. Tinoti nyika yese nekuti zvinhu zvende zvichipinda sezvi vakarambidza kuti zvinhu zvekusouth africa zvipinde muno kungopinda vachiva tizobetsera vamwe vanhu vachitengeswa nemapurizi zvakanaka.
Saka hongu zvinhu zvakaoma hazvo, asi imimi chii chamuchaita pachristmas? Muchaurayawo huku here kana kuti kungogara henyu?
Hangu ndineka ndingikirika kakati o tinogona kupfuya maroad runner.
Okayanochimbotomboti
wanze zvakanyanya, saka ndo zvatinotoita izvozvo kutoti tichatobatawo chiroad runner toita sei. Hati chifariro kuti kana tasvika pakadai togonotengawo kwamabhurela anenge achipfuyiwa nevamwe roo road runner yedu.
Asi kamaroad runner ndo anenge ari health aya vamugaradhi.
Vamwe vanotoada chaizvo maroad runner, but ivovo kana tikwanisa kuvachengeta nokuti totogochengeta nosvika
kuma78anenge
akutokuti anotenga akutokuundikira akutokubhowa kuti urambe uchingodya road runner.
Aiwa, asi ndo anokurudzirwa yayo kuti mudye henyu.
Kurudzirwa anokurudzirwa kaasi onengochidawo chimwe chavo china.
Ichokwadi, ichokwadi. Aiwa, tinotenda zvikuru. Ko saka adzimai havasi padyo here kuti vataurewo vakwazise vamwe?
Havaripo.
Oright, tipei titaure navo.
Mazadiko.
Aiwa, tiripo. Kuri sei kwachiota?
Kwachiota kuri right hako, asi kwakaoma.
Kuri kunaya here? Mvura iriko here?
Naya.
Kuri kunaya?
Mane andi.
Okay. Saka mungade here kumhoresa vairi vatatu?
Pasa uri kubhulawayo. Naipopopo. Zvikuru vavo nehanzvadzi dzangu Temba naGilbeti naTogara.
Haiwa, tinoti
kuti varora vangu vese.
Haiwa, kana vakateerera tinofunga
ndafara nhasi kutaura mustudio 7.
Mudze baba kuti pese pamunenge vambofonawo munoti neniwo ndoda kutaura, pane chirongwa chemadzimai chemusi wechitatu, munokwanisa kufona ipapo.
Aiti.
Aiwa, tinotenda zvikuru, muve nekrismas yakanaka. Tatenda zvikuru. Gibbs, that's the lovely Mugarete family there in Marondera. They are saying, you know, it's very difficult for them this year because of the economic problems, but you know, they are rearing you know, the road runners, those chickens. So they are saying that they will slaughter one of those for Christmas, but their wish, you know, is to try a different dish, but unfortunately you know, they cannot because things are not okay. And they are saying they've heard the government saying it's because of targeted sanctions, but they are saying no, they don't think it's the issue of targeted sanctions. And you also heard from and the wife there talking to us, saying she's very excited to be on air.
Very exciting indeed.
Indeed, yes. Gibbs.
So we had Simba on the line, but I'm told Simba's phone is actually cut. So let's play a bit of music and, you know, and be merry. It's time for Christmas, man. Yes, I think the music is coming anytime from now.
Njani balaleli igama lami ngo Chris Gande ngilifisela ikhisimusi enhle lomnyaka omutsha omuhle.
Ndini Jonga Kandemiri ndiri ku Studio 7 ku Washington DC NTT muwe nezoro rakanaka rekhisimusi negoredza.
Some Christmas greetings there from Jonga and Chris. We'll give you more greetings from, you know, everyone here at Studio 7. Gibbs.
Yeah, hello, kate un Chris Gande, hello, Jonga Kandemiri. But Christmas enhle, balqalele kunapha libakhumbule phela. Asithathe music mbijana sizwe ukuthi singathini ke sicela music producer wethu sebonile.
Christmas time is here. Fun for all that children call their
njani balaleli igama lami ngo Chris Gande ngilifisela ikhisimusi enhle lomnyaka omutsha omuhle.
Christmas time is here.
Makadi vatereri ve Studio 7 uyeje vanoti wona pa Facebook page yo VOA Shona ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri kuno ku Voice of America ku Studio 7 mu Washington DC ndichiti muve nezororo rekhisimusi ne New Year rakanaka.
Snowflakes in the air.
Jonga Kandemiri ndiri ku Studio 7 ku Washington DC NTT muwe nezoro rakanaka rekhisimusi negoredza.
Honguka tinoramba tichisimbisa kuti muve neChristmas negoredza zvakanaka, asi Gibbs chinowanzonetsa nguva inoyi inyaya yevanhu vanotyaira motokari vakadhakwa njodzi mumugwagwa. Ningirikiri marodzi emuZimbabwe anenge asina kumira zvakanaka. Hongu vanhu vanenge vachitaura mafanisi paWhatsApp apa ndakaona mwachitanzi message from Zimra. Musa drive makadhakwa nekuti nemapotos ari kwaya munogona kuzorasa doro. Mafanisi iwayo haadiwe nekuti zvakakosha kuti kana munhu achinge adhakwa orara. Usa drive motikari usatyaire. Uye kana vanhu vachityairawo motikari vanofanira kusunga mabhande aya ma belts. They should back up nekuti ukasadaro kazhinji pakaitika njodzi unofa nekudaro. Hatidi kuti tirasikirwe neupenyu pamazororo yayo nekuti ndo panowanzofa vanhu vakawanda. Nekudaro vanhu vanofanira kuti vange vagara vakangwarira mugwagwa wavo, moregedza kufamba usiku nekuti dzimwe nguva tombonzwa nyaya dzekuti mombe madhongi zviri murodi wozopedzisira woti wodhuma mombe kana dhongi. Saka zvakakosha kuti vanhu vafambe kuchiri kuchena. Kana munhu waneta uchityaira paka motikari yako pari safe kusvika wakwanisa kutyaira zvakare. Gibbs.
Ufaka kuhleke blessing lapake lingadhakwa livezeli chaira izimota vakiti kuyalimaza konoko. So into enhle nje lingayenza kuphela ikuti nxa ungani subudlile tshayigula walitshayigula lakho lelotshwala phakathi thatha imota ufake endleleni eceleni kwendlela konale uzibhagele imota yakho ubesudumeka mbijana ungeze suqinileke sungake uqhubeka ke usiya lapho yakhona. Kodwa kwamanje sibili kungana abantu abaningi sibili zokuthiwa ke hayi mina ngichayela mnandi nxa sente car nokuthi car konkona akutsho lutho ukudakwa konkona yikho kubulala abantu blessing so lingadakwa licheke konke okudakayo umuntu ufake eceleni so ke likhumbule lenkomo phela namabhalabhala konke ke okusendleleni kuningi sibili ongakulimaza kodwa kwesinye isikhathi isikhathi esiningi umuntu nguyophambanisayo so ngani kunjalo futhi.
Of course, we have a message from Mr. Dan Moyo, the USA MDC chairperson, who says, Merry Christmas and a happy prosperous 2017 to my MDC USA family and to all the Party of Excellence members in general. A shout out there to Mr. Moyo in Virginia, greeting members of his party. Ongo ama wadiwa tinakunzwa kuti munenge muchiite ipa zororo rekisimusi nezororo regoreja makasununguka kuti munge muchitifonera namba dzenhare Gibbs ndozi kuti netsei nekudaro vanhu vakawanda varatadza kufona asi rambai muchiedza namba dzedu zvakare 001-202-619-2077 namba dzacho zvakare 001-202-619-2077
Gibbs. Yes, lomlayezelo lapho vela ku forget Arsenal Dopa sakubona ke baba lapho khona kona ngapho ke forget Arsenal Dopa uthi ke kithi kona ngapho Merry Christmas usiqalele ke sizakubona licebo lawe phela ukuthi ungaqalela umuntu kumele kube njalo so lawe sithi Merry Christmas kona ngapho lapho khona forget Arsenal Dopa ungadinwa kusasa so ke ukhumbule ukuthi nxa usukona lapho okhona nxa unatha ke ungajayeli phela mfowethu nxa unganathi ke ayikho lokho lakho so ke sikufisela kodwa konke okuhle empilweni forget us and dopa surobani kona
tinenge tinemwe mutereri I think ari ku South Africa kundiva makotwa makadi
iriva majokotwa
majokotwa
yes Joseph majokotwa
okay vamajokotwa mukoma Jose parise pa Jonah
Barinani zvako makadi weini?
Haisu tiri nani zvemutowa kumwe akaoma kumwe uri kumwe akaoma kumwe munyoro. Ndozvineke zvakaita mutowa. Saka muri kupi chaizvo chaizvo kuJoburg? Muri kuJoburg muri kupi?
Ya yes yes ndiri muroad kuba kuNamibia ndikwenda kuCape Town ane truck drive.
Oh muri papi chaipo chaipo saka?
Chango kura panonzi pa Springbok kuJoburg muroad yekuenda kuCape Town.
Oh murodi yekuenda ku Cape Town. Saka zviri kufamba sei? Munenge muchirova rogonyeti renyiri pa Christmas here kana kuti muchamboita pazoro?
Rinenge richitosava Christmas vapo rinotakura zvikafu kafu zvatosapuraya vanhu vezvikafu ava. Saka rinenge richitosa nepa Christmas nepa Christmas.
Mune muchitakura chikafu chakaita sei apa manje?
Tinotakura machikeni yezvinhu ndakatakura mumagrepsi.
Saka chicken nema grapes zvinenge zvichibva ku Namibia zvichienda ku South Africa no.
Ma fish zvinodonda ma fish.
Saka zvinenge zvichifamba sei apa zvamune muchiendesa ku South Africa ndezvipi zvamunobva nazvo ku Namibia ndezvipi?
Namibia tinowanzobva ne fish nema grapes. South Africa tinobva nenyama nema ice cream anenge achienda kana Namibia nemikaka.
Saka business riri kufamba haro.
Ndirikuita
zvona. Handiti haiwa zvinokudzwa. Saka pane vamukadiwo kumhoresa here hama neshamwari?
Ndinoda kumhoresawo mhuri yangu iri kuZimbabwe. Eta ana mai majokotwa nevana vese.
Kwana Sawira.
Halo.
Kwana Sawira wenyu.
Havana Sawira ndinovakwasho vari mumuroad imomo. Ya ndinovakwasho chaizvo vave nezororo rakanaka pachristmas apa.
Makatumira here mai majokotya zvinhu zvechristmas?
Zvinhu zvechristmas zvakatoenda kudhara.
Handiti kayo.
Zvakatoenda kare havatori sefa.
Aiwa tinotenda zvikuru vamajokotya tichiti mungwarire kutyaira pamugwagwa apa mufambe zvakanaka nekuti tinoda kuti tinge tiinemi zvakare gore rinouya here. Tinotenda zvikuru.
Yes.
Mr. Majokotya there is a truck driver. Drives from South Africa to Namibia. And of course, you'll be working, you know, nothing paid in that, because many in Zimbabwe are saying they are not employed.
Yes.
So he says he'll be working over these holidays, but he seems to be okay with it. Good.
Yes, let's have a bit of music before we read some of the messages that we're getting right now. Let's have the music, and yes.
Mama Zulu, uyo anotemba ondo, ukashupana naye munosisana kwacheka makumbo. Tina mukoma no chimama simbi uyo anotemba ondo, ukadena inini kunochombedzerana. Badiki badika bina mborisi kwanzi ashupana nevamwe aiwa mukoma mazuru tinoda kuwa Deka nguva kadika patone mborisi kwanzi arovana nevamwe aiwa mukoma mazuru tinoda kuwa Kuru chipeta muswe kuti Madiki vakuje Ukango narumu kwa maifa Kwa pinda machena Kuna kuru chipeta muswe kuti Madiki vakuje Ukango narumu kwa maifa Kwa pinda machena Goromera abo anochova maoko aiwa mukoma chokwadi yamusuva sima Kariko vatete vakatonga tonga kasi vachichova karati ivava mukoma chokwadi yamusuva sima
Rikaiti mboye za kuenda kune mwe mtereri Gibbs vanenge vanzi vasiroti makadi
makadi wa jonga kandimiri
ndimukoma blessing mukoma jonga vanenge varipo chitatu chega chega
oona ega
zviri kufamba hazvo
ari kufamba zvekujoni mwana wa mai
muri kupi imi
Enini ndiri kubudiriro 5B muharare.
Oh, pabudazi apa pari sei?
Ah, pabudazi pari nani hapo ati dambudziko riripo ndekuti hatina mabasa.
Mabasa hakuna.
Hakuna takangogara kudai so mudzimba.
Mhm. Asi maimboshanda kupi imi?
Ndaimboshanda hangu kambani inonzi Koko.
Oh, Koko muko.
Ehe.
Ichiri kushanda here koko mukano kuti yakatovhara zvachose.
No, ichiri kushanda hayo but yapindwa une uori zvakare.
Hazvina kumira mushi.
Ya, hazvina kumira makaya.
Mhm. Saka apa makurarama nei manje apa? Basi roti.
Apa zvazve kunonga kudai zvingojoinda newaya kuti pamwe zvingangoita mazuva anotevera aya kudai zvinhu zvikafamba zvakanaka munyaya dzemavhoti
ndo zvamakungovimba nazvo kuti pada pakauya zvimwe zvitsva zvinogona kuita zvinhu zvakanaka
ya totarira kudaro sekuti musiki ndiye anoziva kuti tichikubva kupi tichikuenda kupi
Hello, Vasiroti.
Ndatini. Ndikumbira kukwazisa mhuri yangu.
Taura izvenyu, ndanana.
Ndine mwana komana anzwa neva. Anozouya kudai. Anoteera shamiso. Anoteera anenzwa antira rasboni ya Cyrus.
Saka.
Amene mimi makadi ikoko. Makadi ikoko.
Kuri nani hako? Asi saka muri kuvarongera zvipi pa Christmas ya?
Mwana wamai tangoti tikangodya sadzi zvatovharana ipapa.
Hapana chekufarira.
Hapana chekufarira nekuti tikati tingafara hedu ndingakunyeperei kuti handina kana chinhu muumwe mangu.
Aiwa ndo. Taura henyu.
Hello. Ndandakanganwa mudzimai wangu kaimai anzira anitwa Jane.
Mungakanganwa adzimai here?
Nekuti neziva kana muhomo musina chinhu hauzonyatsa kufunga zvakanaka.
Aiwa ichokwadi. Asi vari padhuze here ivo?
No, vakatravhera vakaenda pagwero apo.
Okay, ndofunga vakateerera. Dai vanga vari padhuze tavativa mhoreso hama neshamwari.
Hamino pangangouya mwana handiari mudhuze mangu.
Ane makore mangani?
Ane 14 years.
Anonzi anui?
Ndiye asitibona kuti anoitwa antira Cyrus.
Cyrus? Antira Cyrus? Alright, ngau yake.
Zvakanaka.
Okay. Hello.
Hello.
Zviri sei?
Muri raiti.
Aiwa, tiri nani. Uri kuita grade dani kana kuti form one?
Form two.
Uri kuita form two? Okay, pane shamwari dzako here dzaunoda kumhoresa dzekuchikoro?
Dziripo.
Taura tinzwe.
Ndoda kumhoresa shamwari yangu inonzi Varaidzo Mhembire iri kusouth Africa. Neimwe inonzi Tandra Fore inogara kuwadzana 3.
Ndivavo chete?
Ndo chete vapera.
Aiwa, tinotenda zvikuru tichiti uve neChristmas yakanaka negoredzva.
Ndokuzwa kana nemi uve neChristmas yakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Thank you so much.
Alright.
Thank you so much, Gibbs. You head there from
Hello.
Tinotenda zvikuru.
Mundinitoka riuka macheso.
Oh, macheso. Alright, tichakutsvagirai kuti tinokapfekera papi. Tozonzwa machefu tikasaridza nhasi, tinoedza kuridza musi wemandi.
Naika. Zvakanaka maita basi.
Aiwa, tinotenda zvikuru.
Mune Christmas yakanakisa.
Aiwa, nemiwo.
Zvakanaka.
Tinotenda. Of course, that's the Sprout family in Budiriro. Of course, like most Zimbabweans. The father there, you heard him saying that he's not employed and that is dampened his Christmas spirit, and he's hoping that you know, the elections are coming in 2018. He hopes maybe a new government will be able to create employment, because as it is, well, all is not well, Gibbs.
Yeah, all is not well in Zimbabwe. And I think we can have a bit of music again, and let's roll it and get that kind of music. Let's have the music. Zimbabwe ne Tanzania tiri kufamba mamaya inzwa diamond achidaira na diamond diamond oh tani ukazunza mazuva tira watora mari oh my mama oh tani yeah anomira mira niwe apandi ani
damuga kunge njanji Inini kandi jagoni Usauma moyo kunge njanji Aha, chali So damuga kunge njanji Inini kandi jagoni Usauma moyo kunge njanji Oh, oh, chali Uga sunza masuma tira watora mari
Oh, my mama
Oh, chali
Yeah
Ano mira mira newe ya panji ani
Akata Napata macho na kiona Yeni ni osipita Wakati kwako na fona Na penzi sisuruani Semeki chanwa taishona Dio chonde tafadhali Sineke mibai kanchoma Wakaja wa magari Na nyumba za kifari Wakalamba asali Kanyaja doro Wepaja mikidali Chipsi kachumbali Wanini sa ugali Si jazio di foro
Tendelera Waka mwaka pesa kisa kio
Stimu kire
Waka mwaka pesa kisa kio
Tiwana pisa chavi
Waka mwaka pesa kisa kio
Tendelera
Waka mwaka pesa kisa kio
Iko zvino regati mboedze kuenda kune mwe mutereri vazhou vari kuBotswana uko makadi vazhou
Tofara mwana wa babangu makadiko
Haisu tiri kenge kesto kuBotswana muri kupi chaiko
kuBotswana ndiri ku Tokweni
Tokweni tekupo
Kana tiri mugate sitaku yambuka tiri munzira nenda ku South Africa tine kuri bosho kwedu I location ye Tokweni.
Okay, aiwa. Fara tango jaira Gaberoni kani Francis Town jete handi.
Haberon, eh?
Haberon.
Yeah.
Okay, you know the Haberon ndizvo?
Okay,
aiwa. Ndataura pachikaranga. Saka.
No, chokwadi.
Right. Zvakamira sei pa Christmas?
Pa Christmas, handizvo mwana wababa angu. Ndizvozvo. Izvozvo zviripo ndozvatinogaishira zvatapiwa naIshe ndizvozvo.
Hanzi naJames Chimombe handirambe zvandapiwa naIshe ndinogamuchira.
Haoneka haiyemeni munashe wedu Kristu ndochokwadi chaizvo zvakakwana zvakadaro.
Saka muri kuronga kuita zvipi paChristmas apa?
Chekutanga ndoda kuti zvangu chakakosha chaicho kuti zvangu ndi kumbira mukana wokungotaura chandiri kuda chachiri mwana mangu nechichichi ndiri kuda kukwazisa vashamarari vegabedzi vepa studio 7 ana Gipsy tungamiri ngomo na blessing nevamukumeshena vashoma vabedzi ana jonga si vashamarari bedzi ava vepa studio 7 ndichiti ha neniwo ndakadzidza chinhu chimwe chete ndozvandiri kuda kuti nditaure izvozvo pamasevenzero enyu imimi madzikoma angu hama dzangu nesu mataurire enyu kwatiri isusu munozaka isusu vanhu tinombotaura dzimwenguva nehasha uya ataura zvandisingati asi imimi rurimi rwenyu rwakaparwa naKristu mani munoziva ndakakubva chivamba kuteerera chirongwa ndicho chinobedi chandakwanisa wangu kungobata pamataurire enyu matauriro enyu kuti rurimi rwenyu rwakaparwa naKristu chete chete izvozvo chechipiri ndoda kuti ndinokumbira munhu waKristu ndinokumbira mwana baba angu mudzose nyaya iyaya yandakanzwa iri kutaurwa yekunzi masangano emapostori vanodaidai vanozvarira vana maiko rit vanororesa vanhu mumboidzosa pachirongwa ndimboitaura dai zvikakona kuti ndikwanise kukwana mukana wekuzotaura ya ndo zvandiri kuda kungotaura izvozvo mwana bangu
imi munopinda chechi yacho here
No, right. Ndikupindire munhu waMwari. Ini handipindi chechi. Ndave muna Kristu mwana wababangu. Masangano aya ndichimwe maonero angu. Ndichimwe chandaona chatiri kurasika nacho. Tiri kuraswa nezvinhu zvisingarasi. Madoctrine edu vanhu. Ndosaka wanzwa kuti dene zvaigona Mwari vakabatira mukambudzisa kuti taurai ndiani wakarodza mwana umwe munhu. Zviri kurwadza tati kuti inini ndazikanguruve. Iwo tadza kuenda kudenga. Iwo usina kudya nguruve. Ndiya. Mudzose nyaya ndingatorera vamwe nguva mwana wababangu. bangu ndino kumbira ndo zvandada hangu izvozvo bedzi munhu waKristu.
Aiwa pane chimwe chirungwa chatinotaura nyaya dzakadai sochiitwa naJonga chinonzi kupenyu wedu. Saka tichataura naye kuti amboedza kukufonerai. Asi pane vamwe here vamuri kuda kumhoresa hama neshamwari? Kunze kwedu isu veStudio 7 tinofara neku tikwazisa kwamaita.
That is my choice. No favor, young. That is my election.
I want to know that school was your chance. I want to go for the editor again. I'm going to go to the Kismus Yaganaka, Mara Chikuchengitai. That there is Mr. Joe in Botswana. Of course, he says, you know, to all studio seven presenters. And of course, everyone, those behind the scenes, you are doing an excellent job. He says the news is also balanced. That's what he admires about the news.
Excellent.
And of course, there's a story that he wants us to talk about. That is the issue of child marriages. I think we'll reach him and, you know, so that he can express his views. Gibbs.
Wonderful. I think we can have music once more. Blessing. Yeah, let's have the music. Bamba nani ma Africa sibili ya kutazo kakulu kutili bamba ni okuzwayo kuna ngapo la pelikona loge Cooksman sakubwa kakulu ke Cooksman lapo kono kuna ngapo ye ngilemla ezelo lapo ke efele bantu nama nengi Blessing nzabala nje M3 one of them ibele ku Best Piri. Best Piri says Merry Christmas to my family and friends and all at Studio 7. Thank you so much for that, Best Piri. And then I've got another message from Nyota Nicholas, who writes, some people are going to spend their Christmas at banks because of lack of money. So we hear you, Nicholas, there. Then I've got another message from Polite, Kwakuba Maposa, Otikona. Merry Christmas, Pasagazi, Nagubalan Delibe Wonke, Abe Studio 7. Pilani Nkosi Mazimba, Sikipeni Mugamelum Kabe, 2018, Eskulen, Solapuchang and Silofaga, Logoti Visuso Saka Queen. Yes, I was a cool and a polite Kwakuba Maposa, one at your Luxasa, Latin Rampa City, Merry, Merry Christmas poet. So I think it's a single forever.
Onguka, Hamawadiwa, Tiruku Taura, Taka Birira Kushika, Kuzwari Kismusi, Nemuswe Shondo, Tozo, and Azuku Goreja, Vanuajinju Zimbabwe, Ma Kambananga Katova, Rabakumenda,
Yinking
Amaro Gibbs.
Yinking Akuli.
I see Sekutora Kwatamboita, Vanumufanauti, Munge, Muchi, Guarira, Pamguagua, Paneguti, Dongwa Inuanzo, Itika, Jodzi. Boto.
Yeah.
Zvibagera.
Yeah.
Ah, taramba. Yeah.
Ah, loko no. Kuti zvibagera no. Zvibagera ngokudara loko yazi. Mina labantu bezikholisele please. Bazi nyama. Uyabona ngesikhathi seChristmas nqa kungavuya izethekele. Kule inkalathe equdile lana. Ndijonge ngesishona, right? Uyabona egumeni lapha nqa suli gijimisa zwe.
Yeah.
Ijonge lena ngeni go. Uyabona? So lapha lithezi khona uhamba kubi ngena thangweni. You know? So kujalo ke
boya. Yeah, tike china kuti vanhu vakugarawo vachi kudzao nekugochanya membudzi. Asi
zvibagera no.
Ah, zvibagera tinenge taramba of course. Let's have some music gifts.
piri mai wo.
Yes, yeah, so slow message lapage. Have a email that cheer chicks, uti typing errors, was uti, who type and go lapoge, email the, what as I was good to sitting. Yeah, was it Happy Christmas, could be Merry Christmas. Now, could I have email the Merry Christmas? Sewa wakul. Yes, uwe mnumza.
Hoguka hama wadiwa. Tinege tichitandara tichiridzari za manzi. Tichikuru zira kuti Musa chikaire. Makata kwa pa zorele kisimusiri. Tinege tichikudai zwakari kuti mudzoke ya mgorele no ya Gibbs.
Yes, chage. Enye ingo maesmili lei vela ku iyasa. Yes, yes.
Yeah.
Let's have the music. Music, manja manja. More music. More music.
Mama suru uyo anotemba ondo mukashupana naye munosisana kwacheka makumbu tine mukoma noti mama simbi uyo anotemba ondo ukadena inini kunotombedzerana Madiki madika mina mborisi kwanzi ashupana nevamwe aiwa mukoma mazuru tinoda kuwa
Nekangu baka dika matone polisi kwanzi Arova nane mangwe Aiwa mukoma masuru tiloda kukwa Kudaburu chipeta muspe kuti Mandiki vakunje Ukango naru mukoma ipako wapinga machena Kuru chipeta muspe kuti Madiki vakunje Ukango naru mukoma ipako wapinga machena Ngoro mera abo anochova maoko aiwa mukoma chokwadi ya muskuvasima
Kambo katsva ko Gibbs kubva kuna Suleiman kanonzi Mamonya Suleiman Chimbetu akachata iyo mazuva apera tinoti makorokoto kuna Suleiman Chimbetu kuchata kwa akaita nasi se kutaura kwa tiri kuita tiri kutaura nezve Kisimusi ne ma ne Goreja asi vakawanda vatiri kutaura navo vari kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka inqabanqoze
inqabanqoze
zvakaita manyama amire nerongo
handi uyabona kuva kudhala rokanisa sikweza blessing ekusenda nga kule sinkwa so bread tate ima slices ave ngu 7 8 bosi fakani pakati ofakani
moisa muzi Spanda.
Yeah, that's right. Pakati kwezingo zvangona. Bata. Mama led. Bata, mama led. Bata, mama led. Bata, mama led. Leso tlala pansi lapana.
Yeah.
Shaiti yako le nemhlophenke. Yabona.
Nemkaka.
Yeah. Shaukoli zvukaze kunyawaza kubona ngai. Katesi sokuhlupa mfowethu.
Maskati kule kwini rice.
I rice le nemhlophenke.
Le chike.
Yeah. Ingawela pasipindi topelo kana kuti yona kuzgeta nasakula siqinile phe inhlabathi sasiyidla siginya ngakho lesi ungadli inhlabathi wena hadi phansi yeah kunjalo
futhi okuka Gibbs I think tinegeta ku shika kwa mvura yacheka makumbo
nangu chicks sependukile email da chie chicks we are gonna look Merry Christmas to you Gibbs and Jonga and blessing from Dutchland, eh? D-E-U-T-S, Dutchland, right? Where is that?
I don't know. Where that is that?
Yeah, that's German. German. It looks Germanish, yeah. D-E-U, well, German, yeah maybe German, German there. Thank you so much, Imelda, Jigs. We wish you a Merry Christmas as well, wherever you are there. We guess you are in Germany. So me and Blessing are not quite sure. You can actually tell us exactly where you are, but we think she's in Germany.
It must be.
Something like that.
Germany.
Yes.
Of course, we've come to the end of our program. We want to thank our viewers, our callers, and of course, our team behind the scenes, our engineers and producers. And from here at Studio 7, we want to say to you, Merry Christmas, and of course, a Happy New Year. I'm Blessing Zulu.
And I'm Gibbs Dube saying, Merry Christmas and a prosperous 2017. Good night, Zimbabwe.